Hurumende yakaparura chirongwa chekubatsira vanhu munyika mose nemari yekuti vararame kunyanya avo vairarama nekutengesa vasingasakwanisi kuita mabasa avo neurongwa hwavapo hwekuti vanhu vagare mudzimba kuitira kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavhairasi. Vachitaura nestudio 7 vagari vazhinji vairarama nekutengesa vanoti vakanyorisa mazita avo pachikamu chekutanga chekunzi vagare mudzimba kwemavhiki matatu vachinzi vachapiwa mari inosvika $200 emabhodhi pamunhu asi hapana chavati vawana. Amai sungano zvarebwa naShe vanoti mazuva ekugara mudzimba akatosvika pakuwedzera nemamwe mavhiki maviri asi chabuda hapana.
Tashungurudzwa nelockdown nyaya huru ndeyezhara apa takanyogwa mari tichinzi mari dzerelief mazita akaenda kare hapana chatakawana mari hatisi kuuya. Tinokumbirawo vanobudisa mari idzi kuti zvokwatichatambura.
Amai Judas vanda vanotiwo nyaya yenzara yabata vagari vakawanda kunyanya vari pamudyandigere nekudaro vanokurudzira hurumende kupa vanhu mari ine chimbi chimbi.
Tirina senior citizens hatichashandi tinorarama nezvimapensions zvatinopiwa zvisingakwani kutenga kana saga reupfu asi pari zvino takamirira mari iyoyo kana kuti rubatsiro irworwo rwatakaita kunzi tichapiwa after kunyorwa mazita nanhasi hatisati tawana rubatsiro rwacho.
Vamwewo vanoti zvaiwana ngwarapi pakunyoroka kuuya kwemari iyi vachiti vainyora vaita chizivano uye zvematongerwo enyika vachinyora vebato rimwe chete mamwe achisiyiwa. Valoid mufudzi vekwamupandawana kwagutu vari kupomera ZANU PF mhosva yekunyoresa mazita vachisiya vemamwe mapato anopikisa nekudaro vanoti vanofara zvikuru kana mari iyi isiri kuuya. Mukuru webasa musangano rinomirira vanotengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSED vawadzai mangoma vanoti hurumende inofanira kupa nhengo dzavo mari iyi nekukasika nekuti nguva yati yarebesa.
Tine kunyunyuta kukuru nenguva yatorwa nehurumende isati yaparura chirongwa ichi chekuita cushion manformal traders munguva yelockdown yati.
Mutauriri wekomiti yecovid-19 task force mudunhu remasvingo varogers iri mai vanoti vanhu vakanyorwa zvakanaka pasina rusarura rwezvematongerwo enyika uye mari iyi yava pedyo kuuya.
Programu yekubatsira vanhu vari kuneteka nechikafu mudzimba iripo nguva yelockdown inoiyi. Programu iyoyi yakatotanga kune mamwe maguta aisi kuno kumasvingo tei tichiri kukombaira mabhuku edu asi mabhuku edu ain order saka taakuchimirira disbursement yemari inokwanisa kungoitika any moment. Masvingo town mega 3786 wakarejestwa, kwagutuwo 767 wakatorejestwa, Chiredziwo ine 1235 vari registered. Saka ivava vakatomirira kuti vange vachibatsirwa yekubatsira vanhu vari kushushikana iripo iri kuenderera mberi. Hurumende haina kukanganwa, inawo vanhu ivavo.
Zvichakadaro vamwe vagari vemudhorobha remasvingo vavai kusvikira kubata chirwere checovid-19 mushure mekupedza mazuva maviri vasina mvura mudzimba dzavo. Kudzivirira chirwere ichi vanhu vanokurudzirwa kugara vachigeza maoko nguva zhinji. Asi vagari venzvimbo dzakaita serunyarara west KNP Fisk Rodin nedzimwe dzakadaro vave kubatira hura maoko sezvo vava kubuda panze pedzimba dzavo vachisangana neveruzhinji kuzvibhorani. Meya weguta remasvingo Kansela Colin Maboke vati pane mapaipi akadhuka kunopombwa mvura kudhamu remutiriki uye vashandi vavo vari mubishi kugadzirisa dambudziko iri. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mtimba.